Isaya chitsauko chechinomwe. Zvino Ahazi mwanakomana waJotamu, mwanakomana waUzia, paakanga ari mambo weJudha, Mambo Rezini weAramu naPeka mwanakomana waRamaria mambo weIsraeri vakauya kuzorwa neJerusarema, asi havana kugona kurikunda. Zvino imba yaDhavhidhi yakaudzwa kuti, “Aramu yabatana neEfuremu.” Saka mwoyo waAhazi nemwoyo yavanhu vake yakazungunuswa, sokuzungunuswa kunoita miti yesango nemhepo. Ipapo Jehovha akati kuna Isaya, “Buda iwe nomwanakomana wako Sheari-Jashubhi unosangana naAhazi kumucheto womugero wedziva rokumusoro mumugwagwa unoenda kumunda womusuki. Uti kwaari, ‘Chenjera, dzikama hako uye usatya. Usaora mwoyo nokuda kwamatsiga maviri ehuni, nokuda kwokutsamwa kunotyisa kwaRezini naAramu uye nekumwanakomana waRemaria.’ Aramu naEfuremu nomwanakomana waRemaria vakarangana kukuparadza vachiti, ‘Handei tindorwa neJudha. Ngatiribvarurei tigorigovana pakati pedu tigogadza Tabheeri kuti ave mambo pamusoro paro.’ Asi hanzi naIshe Jehovha, ‘Izvi hazvingamiri, hazvingaitiki, nokuti musoro weAramu iDhamasiko uye musoro weDhamasiko iRezini bedzi. Makore makumi matanhatu namashanu asati apera, vaEfuremu vachaputswa-putswa zvokusazova rudzizve. Musoro waEfuremu iSamaria uye musoro weSamaria mwanakomana waRamaria bedzi. Kana usingamiri zvakasimba mukutenda kwako, hauchazomiri zvachose.’ Jehovha akataurazve kuna Ahazi akati, ‘Kumbira chiratidzo kuna Jehovha Mwari wako kunyange pakadzika-dzika kana pamusoro-soro.’ Asi Ahazi akati, ‘Handizokumbiri, handingaedzi Jehovha.’ Ipapo Isaya akati, ‘Inzwai zvino, imi imba yaDhavhidhi, hazvina kuringana here kuedza mwoyo murefu wavanhu? Ko, imi muchaedzawo mwoyo murefu waMwari wangu here? Naizvozvo Jehovha pachake achakupai chiratidzo. Mhandara ichava nemimba uye ichabereka mwanakomana igomutumidza kuti Imanueri. Iye achadya ruomba nouchi paachaziva zvakakwana kuti arambe zvakaipa achisarudza zvakarurama. Asi mwana asati anyatsoziva kuramba zvakaipa nokusarudza zvakanaka, nyika yamadzimambo maviri aunotya ichava dongo. Jehovha achauyisa pamusoro pako napamusoro pavanhu vako napamusoro peimba yababa vako nguva isina kumbovapo kubva nguva iya yaakazvipatsanura kubva kuna Judha. Achauyisa mambo weAsiria. Pazuva iroro Jehovha acharidzira muridzo kunhunzi dzichibva kuhova dziri kure dzeIjipiti nokunyuchi dzichibva kunyika yeAsiria. Dzichauya dzose dzigogara mumawere emipata nomumikaha yamatombo nomumakwenzi ose eminzwa uye napamadziva ose. Pazuva iro Jehovha achashandisa chisvo chakakumbirwa kubva mhiri kworwizi kuna mambo weAsiria kuti avevure misoro yenyu nembere dzomumakumbo enyu uye kuti abvisewo ndebvu dzenyu. Pazuva iro murume achapfuwa mhou duku imwe chete nembudzi mbiri, uye nokuda kwokuwanda kwomukaka wadzinopa achadya ruomba. Vose vachasara munyika vachadya ruomba nouchi. Pazuva iro munzvimbo imwe neimwe maimbova nemizambiringa inokwana chiuru yaitengwa namashekeri anokwana chiuru esirivha, pachazova norukato neminzwa chete. Varume vachaendako neuta nemiseve, nokuti nyika ichange yafukidzwa norukato neminzwa. Kana zviri zvikomo zvose zvaichimbosakurirwa nebadza, hakuna achada kuendako nokuda kwokutya rukato neminzwa. Dzichava nzvimbo dzokusundira mombe nokunomhanyirwa namakwai.